Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera ndira 25/2020 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora
hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi pemdc
hurumende yagara ichitovhiringidza makanzons edu kutanga ndichimeya ndakangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichasanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Maresidensi vemarondera. Ndo wakanyora petition vachiti vane kunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mukanzu so takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidensi ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera
petition iyi yakanyorwa rini ichiuya kuhurumende nhai maichombo
I cannot really say date takaiona but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa nekuti ndakapindwa musi wa 8 November ndakatanga basa musi wa 11 so if a week or a few weeks after that ndakaritiva
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi.
Vari kungotambudzika nemari kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo uye vari kuti havasi kupuwa masevisi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara. Kukanzuro uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari asi hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho
saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera
takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapruva vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatora here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda kurini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro yacho ari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika takanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. but atisi kutarisa atisi kuendera kuita witch hunt isungo da mafekti kana tikaenda pa ground tikaona kuti ndezvekunyeba we dismiss it but kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo then action needs to be taken but zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members that's not true because we are there as a government and we work in MDC workers and PF we are just wanting to my residents vaone ma good services from the council.
Pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuro.
Tikuwana ariko nekuti tiri takawana mamwe akabvawo kune mamwe makanzuro akati wandei. Tatine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwakune zvowe zvowe. So tiri kutarisa futi ikoko endi. So haisi marondera chete akati wandei but mamwe acho amunot at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi. Kuti tiri kuona zvinyinyiso zvakati wandei zviri kubva kumakanzuro yekuti vanhu havafara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera taedza kubata meya wemarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzu edu tinoda kuti kana pachifomwa makomiti gavit wemakomiti afield partisan anatosvika achinovhiringa macandles kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because macandles ane policy yemdc kuti vadelivhe saka toita kuvadharisa kana zvatadza macomplains abva kumaresidenti kana ariko asati asvikao kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti macandles edu anzwisa here. Saka taida kuti tikombei manotsi takamboita manotsi tipotisangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tadzika bati habatiki July mwoyo wacho takatiraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure nevanhu because ndovakasarudza.
Tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera. Ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupiyo zvakambobudo here nemubato renyu?
Hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana neto atoti fake news hazvina kunyatsobuda kubato redu. Isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zvedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvatova kana pane zvavatadza asi chindiri kunoita ndechekuti vamanya anti-corruption commission iriko kana kuchiinvestigate kunoda anti-corruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government. Kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anti-corruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party ichinoinvestigata ini zvee zvazvo kuita samakwikwi ekuti iwe wakonewa nanda akona ndokupa example rekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigata local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei kurusevo iri kungotarisa zvemacandles emaevhen council kune vanhu vari kunyimwa chibadhi vari kudzidziswa kutenga chibadhi aitanga vanorwara sabhoko achidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupi huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaruzevha kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macandles iwayo. Kana mwe kuti taure tidzisera ikonomi iyo zvinezvi yakarasika zvekuti toda kutobatsirana kuti makanzura zvedu aperforme kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand.
Mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii?
Vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu kuti koko inini munosupavhaiza macandles enyu sei ndaisenzanawo Mai Chombo sending rules and orders kumbotivati hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini hasi ndaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministry chefu here ka havava kuenda sechitebato because havangazvibvisi mubato vachiinda muhurumende chete.
Muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC?
Danho redu ndiri kutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macancels edu kutanga ndichi meya takangobviswa pasina zvandatatu so zvekuti hurumende iri kundoongorora hatizvi trust kuti inondoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafrivorous accusations ingati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya vashaya petro vachishaya zvese unoinvestigeta zvese zvashayikwa petro pashayikwa sadza mumaruzevha pashayikwa chingwa pashayikwa basic things zvakaitwa semunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti tichabuda sei tongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kushayikwa kwekeshi chaiwo chaiko hakuchi kutaurika anoinvestigeta gavhumendi ndiani
munyori wezvekutongwa kwematunhu mumdc vaelias mudzuri vachitaura vari parunhare vari muharare vagari vakawanda vemuguta rekwamutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere mutori wedu wenhau loida moyo anoti panyaya inotevera
nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira sakubva danga mvura chikanga hobos 1 2 ne 3 dreamhouse zimta park natview park mushamukadzi gimboki nefederation mumwe mugari wekuhobos 2 amai agnes musabayana vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura
totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura seizvozvi zvitamuka na 4 AM kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru vamwe vanonga vachitoda mvura everyday saka zvinozokonzeresa zvirwere
mumwe mudzimai womumusha wegarikai hlanani kuhle amai lina maunganidze vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime
taakupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi vanhu vamwe vaakutoimwa vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni haisi kubuda tane 7 days tisina mvura
mumwe mugari wemuhobhouse amai mary marange vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose
papa nokuti tiri kushupika nezvota tisati tisorina kana mvura bhauza rakwaira kagumire kuzasi haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuta sei nhasi tamukana 3 yoko tichere mvura
vapasimo chiropa avo vane chibhurani munharaunda iyi vanoti chibhurani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvo zvopa kuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi vachiropa vanoti kanzuru inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza
one week mvura iri kunetsa vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoirets yekunwa chaiyo vaakutongochera muchirwizi chiri panapa dhuze panapa dai usiri mugodhi uyo watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndouri kutombobatsira vanhu but mvura yacho ukai yatove neshortage yekuti yaakutopera mugodhi saka taakutova limited time kuti after kana 4 or 5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborina vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa saka mvura hayatinetsa chaizvo hameuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana
kanzura weguta remutare uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvemvura vajohn nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta remutare
problem takaita yebest pipe mu450 meters pipe inosupplya hobos and surrounding area inobva kumatengi uku so best iyo yatora time because peiri pacho bekoholoda yedu haisi kukwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement
vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino munyori weguta remutare vajoshua maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru mazana mana vari muguta iri ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
hurumende yebotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zvezimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuzimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation shingirai madondo anoti panyaya iyi
vanhu vakawanda vari muupoteri paduku refugee camp mubotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuzimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha Vapotere avano tivatsigirwe MDC uye vakatiza mirijonga yakaitika muna 2008 yakasiya zuru nezuru zvatsigirwe MDC vakuwadzwa zvakaipisisa vamwe vakaurayiwa vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo. Mutauri wavapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigirwe bato reMDC vari muupoteri vanotyo kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunge zvapera, but when it comes to the reality on the ground, wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka. Izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vachisapota MDC vari pavanotya kudzokera kuZimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vavasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti vachiripo nekuti vai vasinganzwani vachiungana vakanyidzokera hamwene kuti vanganotadza kugara chimirira mberi vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nekuti vanongotiwo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana Maitopo Letsage vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMorris Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kunenge kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake huchaite sei, huchaite free, freedom iyo inenge isipi.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuzanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake ane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba then kubata-bata ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa ndaingotengesa saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri
tichiona kuti pari zvino zvino munyika zvakati womei madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvo zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizimisi zvii zvamungavakurudzirewo
ini chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi uchibvunza-bvunza kuti mai vedu wee zvanyika zvayakaoma kudai chii chandingaitawo chingandibatsira ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wemudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita ichocho network marketing ndinoita network marketing neinonzi Dell Lifestyle vanotengesa mahealthy supplements saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iDell Lifestyle nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete semhuri tinoita zveprinting tinoprinta mat-shirts macaps ndangoti zvese zvingada kuprindwa zvinoda kunyorwa makapu maplate ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo
zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko
zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaipei peuvhangeri ndepapi pekubatana maoko ndepapi nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mushoko ramwari nekuti shoko ramwari rinotidzidzisa kushanda kuna proverbs anzi tsinde enda kumujuru udzidze mubatiro wawo saka ndakaona semunhu wamwarika zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso vanhu vanoda kuona uchishanda voziva kuti zviya shoko ramwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande kunyangewo nemuvhangeri ari kushanda saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare
tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko pane zvamungayambirwo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko
ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki saka ukasashanda unenge watoomesera mhuri yako saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda sezvandataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi kugara waronga zuva rako risati ratanga
vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi
ndinobatika pawhatsapp nhamba dzangu 0779 492 831 kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutauni panhamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex
imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba
zvakanaka chandoda kuimba chinonzizvo thou art faithful makatendeka thou art faithful thou art faithful thou art faithful thou art faithful oh lord my redeemer my redeemer thou art faithful oh lord magatendeka magatendeka
aiwa kamutakunanzwa saka vanhu vanokawana papi aka
so far ndichiri kuti anenge akwanisa pawhatsapp ndiri kutumira vanhu pamawhatsapp zvekare uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera macd
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai pasta faith besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iyo zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church
pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi urikuitwa muna Mei kana kuti muna Chivabvu ku Minnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyobvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana kana kuti vanhukadzi vange vachiwanana kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukereke iyi vachinzi vari kuti aiwa ngatifambiranei nenguva kereke ibvumidze chingochani. Muhurukuro yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vajonga.
Takaona muchinyora pasocial media pakana padande mutande reFacebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu.
Chinyorwa ichi chakanangana nekuti mugore rio rimwe rimuna Mei muno mukubva musi wa5 kune dakara musi wa6 General Conference United Methodist inenge iri kugara kuMinnesota uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu ikaitisemutewo dziri kungafarirwe navanhu venonzi muchingochani iri kuda kuita kuti pechi iya kupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti ha izvi hazvitenderwe vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe asi isiri muno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nevekunana Russia uko tiri kuti izvi zviri pachena kuti Bhaibheri haritende tsika yakadaro. Saka ndo pari kubuda kunyora kwangu.
Tichitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kusvika pari nhasi, chii chazoita kuti kereke ide kushandura mamiriro ayanga yakaita kubva kumakore esaya?
Chiri kuitika zviri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika nevanhu zvinotangira makore ekare. Pakatanga yainzi Enlightenment, yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu vaofage vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasirivo vangatiudze mararamiro anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion, ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemageneration ese anoteera. Saka isi ndo patiri papo pekuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinde racho riri mubhaibheri, therefore hakuna imwe dzidziro yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu vatingati wasecularized.
Imo muZimbabwe gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike tinoiti the global church. Saka constitution inoseenzeswa kuAmerica yechechi ndiyo inoapplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuAmerica, bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inoseenze.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari vakuitire zvakanaka Mazita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa.voashona.com. Ini ndini Rachoto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande, achikupai nhau dzendebele.
Só com isso que